Pashika Studio FM pachipatara chempilo panguva dzemasikati vamwe varwere vange vachidzoserwa kumba zvichinzi kwange kuchingora pavo vanenge vachinyanyorwara vakaita semadzimai ane pamuviri vanenge vaita dambudziko pakuzvara. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Amai Dlamini audza Studio 7 kuti ange auya kuchipatara nasekuru vake vari kuzvimba makumbo vakaudzwa kuti vadzokere kumba sezvo vange vasingakwanisi kuonekwa naana chiremba.
Atatauya kureview kuzvona madoctors asi patasvika tavataudzwa kuti hakuna madoctor ari pastrike saka ndirikutorwadza mumwe wekusekero vangu vatirorwa vari kutorwadza ipapapa nokuti kana madoctor ari pastrike zviri kutoreva kuti totofanira kuenda kumaprivate doctors and because maprivate doctors anochaja nemahus dollar isu hatina mari yacho saka dai hurumende yaona kuti vanokasika kukasika nyaya yacho.
Taedza kunzwa mamiriro ezvinhu kubva kumukuru wechipatara ichi Valenard Mabande asi vati titaure nevakafanira kubata chigaro chemukuru wemadhokotera Dr. Xolani Ndlovu avo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vane basa rakawanda rekuita. Pachipatara cheUnited Rural Hospitals bandiko rechipatara ichi rinorapa vanhu vanorwara vachibva kumba kana kuti outpatients department range rakavharwa uye chiziviso chakapiwa nemukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr. Narcissus Tsvanga chinoratidzawo kuti chipatara ichi chiri kungotorawo chete vanhu vanenge vachinzi vari kurwarisisa. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mutari Sidebe vati vana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa munyika mose zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti vadzokere pamabasa vachiti havasati vanzwa kubva kuhurumende.
Nhasi izuva rechi4 tapinda paindastri tichiri tangomirira kubva kuministri kuti chingaitira kuti vadzokere kubasa.
Dr. Bebe vati kufamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kusanganisira kushayikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti varamwe mabasa.
Izvi zvaane nguva zvichitika tichingomirira kuti pamwe zvichazogadziriswa asi hapana zvakagadziriswa. Iko zvino zvazoita kuti zvinhu zvinyanye kushata inyaya yekuti korera kunopera vanhu vakawanda vakuda kubetsera kuzvipatara saka unoona kuti even mishonga chaiyo haichakwani kana vanhu vakaenda kunotenga maprivate pharmacies unoona nekuti maprivate pharmacies anotochajawo ava maprivates akakora sere kuti mapatients achagoni kudi kuzotengawo madrugs acho. Senyaya yesiwedi iri kunetsa kuti vanachiremba vakukwira vakavata kumafield teams vakamirira kuti vapiwe field kuti vaende kunobatsira mapatients nokuenda kuchipatara kwacho kwakudhura transport yakakwira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi mutevedzeri waDr. Moyo Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vange vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika ukuwo munyori webazi iri Dr. Gerald Gwinji vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province pachipatara cheproportional representation Amai Dorcas Randa vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuramwa basa kwaana chiremba yave nenguva ichiitika vachiti zvinorwadza kuti upenyu hweveruzhinji hunoiswa panjodzi nezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende.
Tichatarisa isu seZimbabwe 3 signatory budget clearance ichinonyatsotaura clear kuti 15% of the budget zvinofanirwa kuende ku health sector zvichinyatsoratidza kuti we are taking the wrong priorities altogether nokuti tikaitaruza mari yakawanda inozonoende kumasocha tive muhondo here we are not in a health situation mari ngaiende kuutano hazibatsiri kuti isusu sevatungamiriro tipota chipi tikarwara tomhanya tichienda kuna South Africa kana tisi mhanya tienda kuna South Africa tofanawo zvibvunza kuti ko anoona madhuri vekunanadoti tikuona madhuri vekuchonocho vari kuita sei.
Vana chiremba vanoshandira hurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemugovera uye muzvipatara zvikuru zvehurumende muri kushanda vana chiremba vanenge vachibva kunze vave nemakore akawanda vari pabasa vanoshanda sana chipanga mazano kana kuti consultant physicians. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.